Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8/2023 makateerera ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF zaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato varikurudzira mapurisa kuti afirefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri iri kutenderera pamadande mutande revanhu varikurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwamure wanorth. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change Ward 4 kwamure wanorth dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno kudzvaga zvemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission.
Tine urombo vateereri regai tichikupei kubva kuna muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwamurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova ana mbuya vedu nana sekuru vedu sezvatakaona kwamurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mhangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe, Nga nyayecho nga inyats kufere fetwa sezinotarwa ni constitution mapurisa nga ite basa ravo kuitwa tinyaya ii isa zoiti kajakari.
Muruku kuru zirao kuti mamwe masangano arimbumbire remitemo ano nani zvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Ma constitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission gavaite basa ravo kuitwa tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 CCC iri kuwina. Ndosaka ZANU-PF yakutya yakufamba chirovana mbuyana na sekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu seva gari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mirijonga, tinoda sarudzu dzakachena, ziri free and fair, isu tinozia, kutinaga chamisa, tinuku.
Avo, wanga wari mtawari webato, tunopikisa, Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, pari parunare Muharare.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibvane kuofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumirirwa namuzvinafundo Love More Maduku vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno chidzaka chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti report iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission nekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzo idzo 7 vasere vati vari kuti ayo hatinyaubvumirana report iyoyo, vari kuti paripoti iyoyo ndeya chairperson Justice Chigumba na vice chairperson ecommission. Ndiyo chete vakawirira neripoti iye havana kuwirana nayo. Saka vari kuti yaisafanira kuendeswa na president, yaisafanira kuendeswa futi kuparlament.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muguru. At the end of day yacho iyoyo ndopatakati hatekupai nguva yakadaro kuti tanga iti yakaenda muguru Saturday.
Asika muzvina fundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishena ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana. Asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyi. Pamutemo kana chinhu chii chabva kukomishen kunoku kana kuKenya munofanira kunge magara pasi moita meeting. Mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo ndochisimbo chinechikomishen hachiita chairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakutiti vese mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana ndozvinonzi aiwa ndozvaka nekomishen. Saka vanotifanira kuti paite mbohwe kuti vakawirirana nekuKenya. Nditsanangure zvekuKenya, nyayanga iri kenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti saka aizoedza mavhoti yavo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda amudaidzira nechairperson. Komisheni yaisafanira kuzoitendera nemavhoti because mavhoti anenge atongobuda kasezve kuerenga kwaanenge akaita. Saka chairperson wekukenya yachayo ndozvabuda musarudzo dzimiraindi tinodaidzira mavhoti aya vamwe vachivoramba nekunda vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo chayo mimi commission ya risi basa renyo di mgaro ni mirena zima kocha aone kama ngani
asi imise gwetambu nobvumizwa yenyu kumirira munhu musingatarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wavamunangagwa hazvisi zvematongerwo enyika here izvizva madhuku ndezvemutemo here
ndezvemutemo kana makaverenga tsamba yandakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi nekuva ndezvemutemo inini handitarisi kuti munhu anobva kupi ane kana ipi ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura ndichitsvaga wagweta vamadhindida kuti mundimirire nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya ka akati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomisheni
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare kunyange hazvo vamadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro vanokokera zanu PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa
isu tinongoongorora kuti ripoti yevheki inoyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161 saka kuti vheki yakaita mabasa ayo ndichiremekedza here zviri imomo mubumbiro romutemo saka takatotanga Friday takaita meeting nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nevheki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here ichi ingangoti zvatiri zadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvekuti president vanotedla constitution any document kana ripoti inobva kuvheki kuparamende saka paramende yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa document tisati tazoridzeya mudare redu reparamende saka ndo zvatiri kutoita takatotanga kuita
asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa vheki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare
handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamende zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini yakanyorerwa kuna speaker of parliament izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nevheki inoenda kuna president yabva kupresident yoenda kuparlamend parliament yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president ozoisa muvheki vheki yozopa president vogazetini iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pane patinofanira kumirira but pari zvino zvetsambatsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana siyana isi hatibatsiri naizvozvo
avo vanga vari vanokokera zanu PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vari parunare muHarare tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba
inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe nerimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe chizopinda mumaconstituency mavoters avakaisa akatosiyana zvachose wadhi rekumadziwa rakaitwa vanhu 760 kana kusendinari wadhi rekuzengeza west rakaitwa 10,000 wadhi remuharare muharare west rakaitwa 18,000 constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000 constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000 saka kudamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yavanotaura saka tatambosvapa kubatsabata kuti wakazvivandira sei bumbere remutemo harina kutedwa nevanhu vesupreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei bato renyu rukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha.
Vamwanzira vachitora power achita president wemdc vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro pezek nekuti zek already padilimitation report yakatoita yakabvisa 35 maconstituencies mumaurban areas anova ndiwo mastronghold nemumatiri urban areas anova ndiwo mastronghold opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 zano pf inenge iti 36 saka tanga tavapaita kutoda nhaurirano ndinoona hangu kuti vapanhu vechidika nevamwe vanopaparika vanoti tiri redi kuenda kumaelections hamungaende kuelection yakahwinwa kudhara.
Avo vanga vari vaLloyd Damba vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weCCC tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu nezvekuti izvozvizvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yereporting. Watarisa zvakasimba tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chiine zvayo uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparamendi. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzvi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei necommiti yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge.
Nemutaro mukoma blessing magadini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinet mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda. Tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvemutango yatinoti the natural environment. Pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi matraditional food aka ndeyatinoti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu. Saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubatsira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kuupenyu hwavanhu. Ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotipa zvatinofema, zvatinoti oxygen. Ndoreraze kuti zvipuka zvatinema zvichibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobeta inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemasango kana kuti dzemuminda zviite zvakanaka, hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvipenyu zvotibetsera kuti tione chikafu chinotiraramisa senyika. Toenda kuvashanyi, mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinozivana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semabhufalo.
Saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita?
Tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa, sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango. Tichipa muenzaniso weZimbabwe Parks vane munzwisisiro yavanoita zvemasango. Saka tinovakoka kuti vasangane nevechidiki wevadzidzisa ukoshwa especially hwevechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango. Tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena. Saka ndiwo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tine urongwa hwekuti zvinoda kuti vehurumende vavepo.
Asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya, mukati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza?
Ichocho ichokwadini kwamablessing, dambudziko riri kusanganikwa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera. Zvekuti mazuva aperayo takatombonzwa zvendufu dzakasanganikwa nadzo kumatebeleland mushure mekunge moto wabatiswa. Ndingangoti nekuda kwekushaya pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots rekatingati kunharaunda dziri pasi, ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapishi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu. Ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana Forest Commission nana EMA kuramba tichiti no, vanhu vari kumareserva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukiriya kana kuti kugadzira minda mwaka inenge ichitevera. Saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedza kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande. Dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto. Saka tiri kuramba tichikurudzira kuti deno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvekuburikidza nekuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma blessing.
Uyo anga ari mukomana wechidiki Knowledge Vingi anoshanda nesangano reZimbabwe Youth Biodiversity Network achitaura ari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Yesi simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno diva simba.
Yesi simba rangu,
simba rangu, yesi simba.
Manera kanaka vatereri, ini ndiri tanona kawande, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pandine kwesheni make kuti zvakambonyafamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviredze pamhosva. Ndo saka nichiona mawe pakaiswa mawedze kunzi Jesu akatifira. Saka ndati munyatsotaura kuti zvakambonyatsa kufamba sei kuti ticha akafoira metsi pafomu 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kuminisitiri weejukesheni unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta hunoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi? Ndokumbirawo mundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari? Nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostos vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande, vahwande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo vakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadedi kuenda kuri kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwewo enda kuNinivhe. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa, kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende kuparidzire shoko iri riri kuNinivhe. Asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Paakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehove Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndazosangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vichinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kutipa shoko avo, vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi ari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Ngavatipewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadiko vatanonoka wanje, makadiko vatanonoka wanje. Ndine mubvunzo panyaya yezvitendero apa. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Ndipo pano mubvunzo wangu, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Saka shukura Mwari kugara nevakadzi vakawandisa. Rinotendera here kwangu kuti ko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwani maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa? Ndiyo mubvunzo wangu ari kukumbira kubvunza iwoyo, kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoruzivapo.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ngesonto mhlaka 80 zibandlela 2023 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, the ZANU-PF does not tolerate any form of violence.
Ibandla leZANU-PF liphika ukuba amalunga alo atshayeka buhlungu awe Citizens Coalition for Change.
Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo. Sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile.
Kulasuku zavota eZimbabwe lonyaka othi alukhondanga ugwalo lwe-preliminary delimitation report oluhlolisiswa lidale lepalamende. Zalethulela zamasiko ezabatsha ngezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo.
Ozavota ukhetho oluzayo umnumzana Tondelayo Chidawa usecele idale lepalamende ukuba lihlolisise indlela okwalethwa ngayo ugwalo olujulileyo oluveza ukudwetshwa okutsha kwemingcele yezigaba zokuvota ama-constituencies lama-wards. Uchidawa omelwe ngusiphathimfundo Love Momaduku uthi kukhanya ngani ugwalo lolu lwalotshwa ngunkosikazi Priscilla Chigumba lo msekeli wakhe athi amakomishini wonke aweZimbabwe Electoral Commission. Uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba iparlamente ingehluleka ukulungisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wanika ugwalo lolu abedale leparlamente ngeviki ephelileyo elandela isisekelo sombuso welizwe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChigumba labanye bakhe akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Kuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lepalamende esanda kubunjwa ehlolisisa ugwalo lolu.
Angingeke ngakomenta ngezinto ekuziku-social media. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo. Sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile. Ngiyakholwa ke leso sikhathi isikhathi lapho esingakhomenta khona kwakhathesi singabe lokhu ngikhomenta ngamanga ngezinto ezingekhoyo ezingabambekiyo ezingela umuntu othi hayi for sure lincwadi ngiyitholile.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Sibanda. Kuyini okumele likwenze kuyiwa phambili xa sikhangela ke ukuhlolisisa ugwalo lolu ule delimitation?
Sikhangelele ukuthi siza kuba lo muntu oyingcitshi kweze delimitation ukuthi abuye abe nguye ozasincedisa ke ukuzwisisa ireport leyo. Bese sisuka khonapho bese sihamba siya phambili. Sikhangelele ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu umsebenzi wethu siyabe sesiwuqedile, siyabe sesidinga kuphela ukuthi ke sihambe siyefaka ireport leyo phambi kwepharliament ukuze iparliament ke layo icazele.
Akutsho ke ukuthi selihambisile ke konke lokho kuyathiwani? Njoba siyawazi ukuthi kumele kubiselwe edale leparlamente.
Ye, ngolwesihlanu into esiyabe siyenza Dube i-tabling kuphela. Kuyafika nje sesithi hayi nanti report yenu madoda, nansi report yenu parliament kuphela nje. Into esiyabe sesiyakuhlanganela siyabe siyakuhlanganela ngolwesihlanu. Kusuka khonapho ke iparliamente ihlangene isenate le-National Assembly izafuze ihlangane njalo mhlaka 17 lomhlaka 18 lapho eziya kuya debate ke i-report eyavivile ku-ad hoc. Ingaphela ke leyo ku-debate ye-report evele ku-ad hoc sokufuza ukuthi njengoba umthetho usitsho i-report ye-parliament ke yiyo esihamba sisiya
kumongameli welizwe ukuthi ayibisele kuzeke.
Baba Sibanda, kuqhatheke kanganani ukuthi likwenze konke lokho?
Dube, kuqhakathekile ukuthi iprocess leyi esikhuluma ngayo yenzakale. Okwakuqala ukuqhakatheka kwayo ikuthi ilikho okuthiwa ngumthetho wethu omkhulu iconstitution yeZimbabwe. So kasila lutho esingalwenza ngaphandle kokubana sikulandelele khonoko okuthiwa iconstitution yethu. Kodwa okwesibili kuqhakathekile ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi anti siyakwazi ukuthi vele iParliament yona yiyo elomlando wokuthi noma yikuyini okwenziwe ngokhulumende kumbe zingatha zikahulumende iParliament ke kufuze ukucubungula okwinto lokho ikubona ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo yini, kuyahlonipha amalungelo yini abantu, akuphambanisi yini ukubuswa kuhle kwelizwe. IParliament ke yiyo elomlando yokwenza khona lokho. So ke yikho kuqhakathekile ukuthi into le iyenzakale ende njalo yikho isenzakala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le committee ehlolisisa ugwalo olutsha oluveza imingcele yokuvota eZimbabwe. Sixoxe laye eseHarare. Abakomiti le bahlangene okwakuqala namhla eHarare. Ibandla leZANU-PF liyakuphika ukuba amalunga alo atshaye kabuhlungu abebandla leCitizens Coalition for Change emurewa ngempela veki. Umnumzana Tafaza Mugwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla elibusayo uthi kubi okwenziwe ngabaphume kuma-videos abhodabhoda emphakathini enkundleni zokuxhumana atshengisa abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo etshaya ngemiqwayi langenswazi abeCCC abagoqela asebekhulile. Abayisikhombisa abatshaywe kusehlakalo lesi sebesesibhedlela. Umnumzana Nelson Tamisa okhokhela ibandla leCCC uthi isehlakalo lesi siveza ukuba ibandla elibusayo likhuthaza ubudlwangudlwangu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Wethule lokhu enkundleni zokuxhumana eFacebook leTwitter. Kodwa uMgwadi uthi lokhu ngabe kwenziwe ngamalunga amabandla aphikisayo athi eleZANU-PF.
We have been alerted to violent and horrible video scenes circulating allegedly from Rewa communities where violence was targeted at some villagers. This should be condemned by every sober human being created in the image of God. And all our eyes now are on the next steps that the Zimbabwe Republic Police is going to take to deal with this matter. We condemn this conduct unreservedly. The culprits should be brought to justice. However, what we find irresponsible is when desperate, clueless political apostates start to drive and wage misleading narratives that the perpetrators should be referred to as ZANU-PF supporters. This is needless and regrettably below bar. Clearly, there is nothing in the statements uttered or visuals shown in the circulating videos which identify these culprits as ZANU-PF supporters.
Kumele amapolisa abophe abantu laba ngoba bephula umthetho welizwe. Asivumelani lakho ngitsho lakancane lokhu. Kodwa kusimangalisayo ukuthi sokulabanye abantu asebekhuluma kubi ngakhonokho, ikakhulu laba abaphikisayo abathi bonke abantu laba ngabantu bebandla leZANU-PF.
Observedly, what might be true is that the perpetrators, let's assume, could be anyone against the CCC supporters. Remember, the CCC, MDCT, and MDC Alliance harvest battles, which were similarly blamed on ZANU-PF, despite that it was known to be their internal strife. Remember, to this day, they still haven't taken responsibility over attempts to burn each other at Tsvangirai's funeral, and they say it was ZANU-PF, yet it was their own succession battles at play.
Siyakwazi ukuthi amalunga e-MTC akahalwa ngesikhathi kubhubha uTsvangirai, njalo kanyazana kuqhubekela phambili ukulwa kwabo. Bangaba yibo abakwenza konke lokhu. Asazi khonapho-ke, kodwa-ke bangaphongi ukuhamba bekhuluma into abangayaziyo.
Let us advise our fellow politicians to desist from fronting politics at crime scenes, no matter the temptation to grab headlines or attention. Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, the ZANPF does not tolerate any form of violence or this barbaric conduct whatsoever. Our philosophy of mobilization is simple, but of course powerful. And that has become a national chorus. President Mnangagwa has clearly and unequivocally set the record clear on peaceful mobilization and violence-free elections. Whoever commits acts of violence in the name of the party shall carry his or her own cross and account. Let the police do what they know best, investigations.
Umunzana Tafasa Mukwati, ubona ngokwethula kwemibiko kubanja leZANU-PF. Siqophelaye eseHarare. Siqophe njalo lomnumzana uStalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sithumeke ithimu ke eMurewa eMashonaland East Province ukubana ke sikhangele ke udaba ke lodlakelo lwenzakelelo kutshaya kwamasapota kethu ke ngabantu beZANU-PF esesikuthole kubana ke okwamanje ke sesihambise ke abalandeli bethu ke esibhedlela ukuba ke bethole ke ukwelatshwa kodwa ke njalo ke sithole ukubana ke abantu laba ngabantu ababethunywe kwe ngu-Honorable Karwe ke kathesi ke ama-members ethu asemapoliseni ke ukwenzela ukuthi ke kufanele udaba lolu ngenxa yokubana ke esikutholileyo ke ku-community kubana ke babekhokelwa nguminista weZANU-PF njalo bengama-supporters eZANU-PF bele njongo yokuterroriza lokuhlukumeza ke abalandeli bethu labo bonke abantu jikelele abangalandeli ZANU-PF. Sisiyakukhetha sikhangelelanga ukubana ke kube le violence, asikhangelelanga ukubana kube labantu abahlukumyezwa mayelana le ndaba ke zombusazi. Kufanele ukubana ke ipolitics ibe ngokuthi ke ama-policies ethami njani njalo atshiyana njani nabanye. Yikho ke i-contestation yokhetha ayikhona ukusebenzisa i-violence.
Ubone ngazani ukujoni khonokhu ukuhlaselwa kwabantu?
Kuyatshengisa ukubana iZANU-PF ayilalo ke i-support ngenxa yokubana angeza ke watsha abantu lokwethusela abantu ke umali le support emaphandleni. Kuyatshengisela ukubana abantu beZimbabwe bonke emakhaya lasemadorobheni bakhuthele ba loku sebenza nzima ukubana eZimbabwe ke kubeke lo hulumende omutsha, uhulumende onakekela ke izifiso zabantu. Ayikhona ke ukubana kusetshenziswe i-violence lokusetshenziswa ke abantu ukubana bethuselwe. Yikho ke sikhuluma ukubana hayi abantu bethu kufanele ukuthi bebekwazi ukubana sisiya kukhetho kulobunzima ehlangana nabo. Kodwa ke kunjalo uma siyenza indaba ke zombusazwe kuba unzima, kodwa ke kuyatshengisela ulanga selizaphuma. Kusasa kuyavuka kulungile. Kufanele sime siqine njengabantu beZimbabwe ukuba neZimbabwe kube lenguquko. Nxa kusiba lenguquko kulungise ke ilizwe.
Umnumzana uStalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende okuthiwa yiso esicele amalunga ebandla leZANU-PF ukuthi betshaye abe-CCC. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libhomba ngamandla eleRussia kule Ukraine. Elebhilitane lithi seliswele eleRussia uba libhombe ngaphi ngoba selisabalele ilizwe lonke. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abakubutho le-Ivory Coast ababotshwa kwele mali besethethwa amacala ukuzama ukugenqula uhulumende sebebuyele ekhaya. Soke isikhathi sezamasiko.
Uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuthi kuyini okumele kuvuselelwe emasikweni lonyaka.
Into engangijabulisa Mfokadube ekuvuseleleni kwamasiko lapha, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle uma singaba namasiko anjengabo mkhosi womhlanga. Sabona umkhosi wey'ntombi ma ungathi ukuvuselela kithi laphana ubuyele njengakudala ube khona. Ngicabanga ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu. Sibuye sibe nomkhosi wokusuka kwabafana, ngoba siyayibona manje intsha yethu manje yabafana babulawa yilo leligciwane ngoba manje kwafa leli siko lokusoka kanti ukusoka bekusiza kakhulu ukuthi sivikeleke ezifeni ezinjengalezo zokuthi masiye sayocansini.
Okunye ke baba Sikhosana,
isilo ke mfukadube, isilo kungaba kuhle kakhulu impela masingaba nesilo ngoba isilo sifana nommeli sifana nodriver umshayeli oshayela itekisi inabantu ngaphakathi. Ukungabi khona kwesilo nje kuyasilimaza kakhulu thina singabantu bakamthwakazi ngoba ayikho into engahamba kahle masingela silo thina. Ngajabula kakhulu impela mawukuthi lezi nduna zethu zingaphuma kupolitiki, singaphuma kupolitiki zimela abantu zifayithele impela ukuthi sibe nesilo. Yabona induna zethu mazingabambana kahle sibe nesilo mfokadube, hayi ungabona sishintsha impela, ungabona sishintsha impela, ungabona kushintsha into yonke iqonda. Ngoba isilo yise sikwazi ukuthi silungise into njengomkhosi omhlanga ukusuka kwabafana. Isilo ke esikwazi ukulungisa yonke lento leyo. Masingenaso isilo kunzima ukuthi sina sesifikelele ukuthi silungise lento ukuthi sibe nemkhosi efana naleyo.
Kuba khonapho mnumzana Sikhosana,
kungaba kuhle njalo ukuthi ubone nathi sesifana nabo South Africa. Uyabona nje mina ngihlala lapha eThekwini kwaZulu Natal, ngihlala namaZulu. Ngomhlaka 24 September kune holiday elisekhalendeni elamasiko, elamasiko eliqondana namasiko. Kuyavunulwa mfokadube, kwenziwa yonke imicimbi yonke esintu. Yikho lapho ubona khona ukuthi hayi ezinye izizwe zisenawo amasiko. Yabona lento eyenzakala lapha into ebisenzakala kithi kudala, kodwa manje sesaba politized thina isiko salibulala. Sesangenela emasikweni, sangenwa nguhulumeni wabulala amasiko wafaka ipolitiki phakathi emasikweni. Yikho nje ubona thina into zethu zonke zingaqondi.
Namhlanje sixoxa lo mnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcwediko zamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki bengifuna sikhangele ku-Isaiah chapter ka 9. Sikhangele iverse ka 6 ithi yona, ngoba sizalelwe umntwana, sinikiwe indodana, izanikwa amandla obukhosi, ibizwe ngokuthi umluleki omangalisayo, uNkulunkulu olamandla, ubaba ongela kuphela, inkosi yokuthula. Siyananzelela ukuba lapha uIsaiah wayekhuluma ngokuzalwa kwenkosi uJesu lokubuya kwakhe lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuba uNkulunkulu waba lomlando wokuza lapha emhlabeni ukwenzela ukuthi asifindise, ukwenzela ukuthi akhulule umuntu emandleni esono. Umuntu oqala uAdam loEva basebonile, baphuma kuntando kaNkulunkulu, baphuma esigabeni sokuba ngabantwana bakhe, bakhetha ukumhlamukela. Ngakho ke kwakungela enye indlela uNkulunkulu ayengayibuyiselana layo labantu ngaphandle kokuthi athole umhlatshelo ongela sici. Siyakwazi ukuthi iBhayibheli yakhuluma ukuba kubaprofet bonke ababakhona, kumbe ngo-Abraham, kumbe ngo-Elijah, kumbe ngo-Elisha, kumbe ngo-Jeremiah, akula mprofet owatholakalayo owayengakwanisa ukuba afele izono zabantu ayamukeleke phambi kwaNkulunkulu ngaphandle kwendodana yakhe uJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi uThixo yena enguThixo elobuthathu bakhe, enguThixo uBaba, enguThixo omoya engcwele, uThixo lendodana.
siyabona ukuba wakhetha ukuba omunye wabo abuye lapha emhlabeni asisize abe nguye ozaba ngumhlatshelo ozakhulula wonke umuntu. Into emangalisayo ikuba uNkulunkulu wayelendodana yakhe eyodwa, ayengamanengi amanengi amadodana akhe, uyedwa kuphela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka wayivumela leyo ndodana ukuba ibuye lapha emhlabeni ukwenzela ukuthi lo mkhandlu wawusukhona phakathi kwakhe labantu kutholakale indlela yokubuyiselana. Ngakho-ke u-Isaya nxa sihlangana laye lapha uyakhuluma ukuba sizalelwe umntwana. UJesu weza phakathi kwethu engumuntu njengathi. Kwakudingakala ukuthi uJesu, indaba wabuye engumuntu, indaba engazange abuye ingilosi, kwakudingakala ukuba uJesu abe ngumuntu ukwenzela ukuthi azwisise ubuthakathaka bethu njengabantu. Siyakwazi ukuthi ilizwi leNkosi lithi lona uJesu laye walingwa nguSathane ngazo zonke indlela. Wayeyindodana kaNkulunkulu kodwa wakhetha ukuzohlala lathi abe njengathi. Wadubeka, wabethelwa esiphambanweni, wathwala izono zethu. Khonokhuyana kwenza ukuba kusikhulule esonweni ukuba yilo lalowo omkhethayo, impilo yakhe iyaguquka, azalwe kakutsha abe ngumntu kaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeleni Baba, sibongile abalalela izwi lakho namhlanje ntambama. Ngena phakathi kwenhliziyo zabo Jesu, uzalwe phakathi kwabo, ubaguqule impilo zabo Baba, kube nokutshintsha, kube nomehluko. Kunaba balizwayo leli lizwi namhlanje, ngiyathandaza ukuba bamamukele, bakwamukele Jesu ube yingxenye yempilo zabo, njalo ube yinkosi nomsindisi wabo. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Okhulumayo ngusikwede ngwenya, la ngithi nje ekhezi eSt Joseph's egwini lomfula uSmukhwe. Hayi, thina abantu bakithi siyaphila sibhekana nje nokulwa nobubava la nobusela, abantu abasintshontshela imfuyo phela, silwa namasela mpela lezisuku, abantu basithwalise kanzima basebela imfuyo omini nobusuku. Hayi, imbuzi bayathatha, iy'nkomo ngisho ney'nkukhu bayathatha emakhaya bashiye ilutho. Yile mkhuba esithi asile nayo, siyakha amagroup. Lezi suku kunama group esiwakhaya ukuthi uma kungabonakala nje umuntu noma abantu beqhuba imfuyo, sazisane ngokuphuthuma nangokushesha, sidingisane futhi ngokuphuthuma nangokushesha. Ngokunjalo silana noma yiphi imikhuba noma imihlola eyenzakalayo, kungathiwa ikuthulwa kwamasola ezikoleni noma ikuthulwa kwamasola ezibhedlela noma emthonjeni yamanzi, ile mikhuba esibhekane nayo impela ngqo. Lezi suku ubusela budlangile mntakababa, ayikhona kulukhuni, kodwa ke cha, siyazama ngempela ngoba nazo igebengu sesiyibambe kakhulu. Siyababopha mpela abantu abenza imikhuba yokungcola, namasela siyawabopha busuku nemini, sinama operations esiwenzayo sihlasele indawo. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi cha, izinga lobusela nobupha liyehle kakhulu. Angibonge mntakababa, kanti nemvula ziyanetha nje kwalamalanga nyana amabili amathathu. Cha, asibonge uNkosi ezulwini ukuthi nasemasimini kuhle kanyani, kuhle mpela lezi suku akufani.
Ye, kukhona njalo olikwenzayo okokuziphilisa yini khona?
Yebo baba, siyazama ukuthi siyiphilise ngaphandle kokulima, kanti besingenza nokunye. Singabantu abaphila ngakho kufuya, ekuyiphiliseni impela siyafuya la ekufuyeni, kulapho esiphila khona. Ekufuyeni labona sikhala kangangamasela ngoba siphila khona la ekufuyeni, mase sifuyile sibe sithengise ngazo lezi inkomo noma kungathiwa zimbuzi phela. Siphila ngazo, sizifuye phinde siyidayise, kanti futhi sizame khona kakhulu ekulimeni. Nasekulimeni lapha noma siye sishaye zimvula kodwa siphila ngakho kulima. Okwamanje bezinethile impela imvula, cha akufani kuhle nakhona emasimini. Ukuthi uma bezingaphila siqhubeka imvula zinethe, cha kusho ukuthi nesivuno besingase sibe ngcono. Angibonge mntana eKhehla, angibonge.
Siyabonga kakhulu Sikwede Ngwenya khona ngapho ke eKhezi, ungadinwa lakusasa.
Yelo ke. Wenze kwezemidlalo umqeqeqi womdlalo we-volleyball olodumo uVulindlela Moyo uthi ukuphenduka kwemidlalo yezikolo kuzaphathisa iqembu lakhe eleSpartans ukuthi livumbulule abadlali abatsha libuyele njalo libe zintshantshu ngemva kokuba liqhube nzima nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Moyo uthi uvunyelwa ukuba imidlalo yezikolo idlalwe ngemva kweminyaka embalwa engadlalwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuzancede iqembu lakhe lona elidinga abadlali abatsha.
Nyakenye iSpartans ayidlalanga kuhle, okubangele khona ukuthi ama-players amaningi asukile eqembini lethu eseyajoyina ama-team abathembisa izinto thina ade singalazo. Badlalile kuma-National League, abanye baphumelela bahamba eZambia badlala ku-Zone 6 Cup Championship. Thina eSpartans sifisa ukuba sikhole ama-players alesifiso sokudlala i-volleyball, especially ezikolo lezi ezezivunyelwe ukuthi zidlale i-sport ngenkulumeni. Sikhangelele abantwana okugoqela amankazana labafana abengaba leminyaka from as young as 13 going up to 20 years. Fisa ukuthi sibafundise ukudlala ivolleyball ibulawa ithuthuke.
Umoyo ungezelele wathi okunye sekwenza iqembu lakhe labesifazane lingasanqobi njengakudala yikuba abadlali abaningi aqalisa labo iqembu bachiya sebesiyakwenda.
Qala kuba iSpartans it was 2005 sadlala yaqina kakhulu emankazaneni. Amankazana anqoba iNational League from 2006 up to 2012. Akula mnyaka abakhuthisa ukuthola imedali kuNational League. Sahamba kuZone 6 sathola ibronze, sahamba kuma invitational tournament Swaziland laseLesotho sabuya nje lokungama medali lezimali. Since 2014 besizama ukudlala but omama lokubazi laba ngomama ba decide ukuba le mizi yabo. So i-team yamankazana yayehla. Eyabafana idlale kuhle before COVID 2017-2018 bekwesigcine khona siba le silver medal kuZim Open Tournament. Sawini PVA ingadliwanga. It was 2015 up to 2019. Sima imidlalo imiswa yi-COVID. Besithathe championship both ebafaneni emankazaneni.
Umoya uthi ezikolo yikho lapho okutholakala khona abadlali bakusasa, njalo ungabi khona kwemidlalo yabasakhulayo sekuphazamise kakhulu inqubela phambili yezemidlalo elizweni.
Umqoka yibuyela ezikolo. Nxa usaka i-foundation yiyo eqakathekileyo. Isikhathi esiningi abantu besebekhangela ama-players alolongwe kudala ekhohlwa ngalawa aphansi. Ungakhangela abaningi abalolongwe kudala sebeyekele ukudlala umdlalo. That's why usuthola ukuthi koBulawayo ama-clubs asemalutshwane than la kudala. Enye into ebulele kakhulu umdlalo wethu ngama-youth games. Ama-players ebelolongwa kusiyadlalwa ama-youth games behle beqale khonapho ukudlala. From youth games bekhwela besiya phambili bese thola isikhathi sokudlala ibhola. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngama-youth games abuyele, ngoba izikolo zonke koBulawayo zabe zikhangela ukuthi abantwana bedlala kuma-youth games. Wonke ama-sporting discipline ungalinanzelela, even wonke ama-sport asewile koBulawayo because of akusele ama-youth games.
Iqembu leSpartans lisebenzisa indawo kaloliwe e-Railton Sports Club, njalo ngomgqibelo isiphatha amandla zeqembu kanye labadlali bebecenta inkundla belungiselela ukuqala ukuzilolonga phambilini kokuqala kwemidlalo yalo nyaka. Umoyo ngumqeqeshi ohamba phambili elizweni laseZimbabwe, njalo useqeqeshe amaqembu amaningi kwiminyaka efika phose yamashumi amathathu, njalo lawa angabalisa le qembu labesifazane elimela ilizwe. Ngiyimele iStreet7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Oliver Lisange njabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.